Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 9, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume vochikora kodzero dzevanhu. Kenya yopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakatarisirwa nevakawanda pasirose. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mukuru wemauto vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira mhemberero dzezuva rekucherechedza mauto enyika Defense Forces Day kuNational Sports Stadium muHarare. Evans Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza 2023.
As the 2023 harmonized general elections beckon, I call upon all Zimbabweans to be vigilant and maintain the stable and peaceful environment that is being fostered under the Second Republic. We say no to violence. We say no to disunity. And we say no to division, and we say no unrest in our country.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023. Ndirikurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Vanokokwera nhengo dzebato reZANU-PF mudare reparamende vapupura ito garepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata.
Vanhu vanonzi vari muDefense Forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita kana kusununguka kwedu kwose kuita zvose kana kugara padzimba dzedu. Kunge ivava vanonzi veDefense Forces vakatidzivirira. Saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza.
VaMunangagwa varumbidzawo Meja Winnet Zharare vakapiwa mubayiro neUnited Nations nemabasa avakabata kuSouth Sudan.
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semuenzaniso, Meja Winnet Zharare, ava vatapa menduru nhasi, vakakwanisawo kupuwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations, zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika, asi vakati shungu dzavo ndedzekuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Tinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo vachisiya mhuri dzavo vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvo zvisati zvadzikiswa, saka tinongoramba tichiti zvipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Sachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinongokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya nyanya mucivilian life. Tinongokurudzira kuti mauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe muna Nyamavhuvhu gore ra2018 naNdira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapiwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vaudzawo Studio 7 kuti mauto anofanira kuremekedzwa, vachitiwo kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaanopomerwa kunokonzerwa nevatungamiri venyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika. Haisi nyore kupfeka uniform, haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika. Mumuviri chaimo munotova nemasoja amo, mukereke chaimo mune masoja amo. Saka isi nyoremekedza magamba edu aya ese, kubva vari kumusoro kusvika kuzasi, nemarenga avo ese, tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita.
Nderipi mungapa muenzaniso vachamisa?
Kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi, kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka, kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwoo. Saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja. Munozviziva kuti masoja, mapurisa vekusiya vasori kana vekumaprisons, vanhu vakakosha zvikuru. Ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics.
Munoreveya pamungatsanangura?
Havasi vebato ara. Tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndedu, mapurisa ndedu, asi vese masoja, mapurisa, CIO vanozviziya kuti vanoshandira nyika kwete bato. Saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi, chiitiko ichochi, tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka, nyika inga ino rugare. Ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tiroda Zimbabwe neupfumi hwayo hwose. Vana mai nana baba, ndimo mavari, sumuka Zimbabwe. Totaura kundevele sifuni Zimbabwe lengoto yayo yonke, wobaba lau mama, yine avanikazi wonoto elizwe. Pakama Zimbabwe, pakama. Kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevurayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nokuremekedza vabereki vedu, ndo zvinomirira mauto edu.
Asika vachamisa, vamwe munyika umu vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu. Takaona musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa muHararom, mauto achipomerwa mhosva yekupfuura vasina mhaka.
wongu pane nyayo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano neapa pane mangu maitirwo anoitwa haisi mhosva yemasoja mauto edu haisi mhosva yemapurisa dambudziko ndere vatungamiriri vematongerwo enyika ndo vanoenda vachinesa chefu mukati memauto kuisa chefu mukati memapurisa vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anoita zvakanaka.
Zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika ava vachamisa?
Mauto edu anoda kuti anga achigadziriswa kuti anga ari disciplined, vari maresources ose, kwete kuona musoja ari murori, mupurisa ari murori, ane bhutsu yakatsveyama, pamwe ane bhutsu kana trouser rakatsemuka. Toda kuti vadye vachiguta, well fed, well paid, asiwo vachiremekedza nyika, vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato.
Asi vachamisa, panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika? Nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo.
Isu patinotungamirira, mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa, nokuti vatungamiri vanouya vachienda. Ndinogaro taura kuti vatungamiri vemabhareta anopfekwa achibviswa, asi musoro ndohurumende haibvi. Ndo vanhu veZimbabwe, mutumbi hauibvi kana kuchinjwa, unenge wotouraya. Saka hai vatungamiriri ushemadzoro hunorowadzanwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvarwa zvekenya zvapinda musarudzo nhasi, idzo dzinonzi noanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo, kunyange hazvo dzanonoka kutanga mune mamwe matunhu nekuda kwedambudziko nemichina yekuvhotesa. Zvigaro zvanga zvichivhoterwa nhasi zvinoti chemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende, magavhuna pamwe nevatungamiri vematunhu. Musarudzo yemutungamiri wenyika makwikwi makuru anonzi ari pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika waWilliam Ruto nevakambove mutungamiri wehurumende vaRaila Odinga, avari kutsigirwa zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Sarudzo dzemuKenya idzi dzapawo mukana kuzvizvarwa zvekenya zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota kekutanga munhoroondo yenyika iyi zviri munyika dzazvigere. Vamwe vawaniswawo mukana wekuvhota kekutanga imhuri yevashona iri muKenya, iyo yakawaniswa magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi. Vamiriri vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvesarudzo muZimbabwe uye vemapato ezvematongerwo enyika variko kuKenya, uko vanga vachiongorora sarudzo idzi. Mumwe wevariko kuKenya ndisa chigaro veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni. Tavabata takatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dzafamba sei muKenya.
Tiri muno muKenya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno muKenya nhasi. Sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka. Takasvika kuno mazuva mashoma apfuura, saka takatikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei. Maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka. Vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzisange dzichifambiswa sei mumaradio nematerevhizheni vachiita mademonstration kana vatinonzi masimulation okuti musi wesarudzo zvezvipi zvinenge zvichiitika. Saka basa rino takaona richifamba zvakanaka. Takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva, uyewozve patanga sarudzo makuseni na6 AM dzatangawo zvakanaka, uyezve dzapirawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana, nokuti sarudzo dzinotangira 6 AM dzichipira na5 PM. Saka dzapera zvakanaka. Pari zvino pava negadziro yekuti poitwa kuverengwa kwemavhoti acho aikastwa nhasi iwavo.
Zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa riini?
Zvabuda musarudzo idzi zvichatanga buda ndofunga kubva mangwana. Ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvitsa kana pakati pousiku chaipo.
Toonawo kuti kekutanga mhuri yeKenya iri kunze kwenyika yatingati mudiaspora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Zvacho varitaona vana vokukinya vari kunze kwenyika vari kudiaspora vachikwanisa kunge vachivhota. Izvi chinhu chakakosha zvakanyanya muAfrica, uyezve chinhu chatinokurudzirawo kuti tatasa nesarudzo dzemunyika yeZimbabwe izvo zvatinoita gore rinouya, ZEC kana kuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika, kuitira kuti tiwanisewo mukana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvapatisipatawo mune zvinenge zvichiitika munyika, mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota.
Zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo neZimbabwe kubva musarudzo idzi?
Zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi, chokutanga kurongeka, uyezve vezeko vachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rweZimbabwe pachine nguva mafambisirwo anenge achitwa sarudzo. Mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva, kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozoziva nezvepolling station iyo kwasara mazuva mashoma shoma. Uyezve zvimwe zvingadzidzwa neZimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore. Chimwe chikuru chandinoda kutaura ndecherunyararo rwataona, kuti hapana pataona panga pari kuitwa mhirizhonga. Taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote, uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti mari dzavo dzaanaunzwe. Taonawo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari mudzimbo dzakawanda dzekuvhotera, uyezve vanga vari kungochengetedza runyararo chete vasingapindire mune zvakanga zviri kuitika.
Sachigaro VSS nevaendru Makoni vari parunhare muNairobi, guta guru reKenya, neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kushanya kuCongo neRwanda vhiki rino mushure mekushanyira South Africa neZuro, umo vakataura waro wenyika yavo wakanangana neAfrica. VaBlinken vakataura vari muPretoria neZuro kuti hurumende yavo inoda kudyidzana neAfrica pasina kutarisirana pasi. Asi gurukota rezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, amai naLady Pando, vakashora mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica, vachiti nguva zhinji nyika idzi dzinotarisirwa pasi uye dzichimanikidzwa kuti dziterane nezvinenge zvaitwa neAmerica, zvakadai sehondo yeRussia neUkraine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kutsigira Russia izvo zvinopokana neAmerica. Vachitaura padande mutande reTwitter, Vaniki Mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati vanga vachibvumirana nemashoko aamai Panda vachiti inyaya inoitika kunguva dzose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza kuti vaBlinken vari kushanyira Africa sezvo zvichasimbaradza ukama hweAmerica nenyika idzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naDr Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka, nokuti ukama hweAmerica neAfrica hwakabvira kare. Zvozoindirana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzoufumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken, vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana pasina kudyidzana ikoko kwenyika dzomuAfrica neAmerica. Ufumi hwese hweAmerica neAfrica hahufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko, zvakawanda zvinoitira nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya chikwaidiwa mavhaksini, America ikabva yaisa mavhaksini ikoko, tokudyidzana ikoko. tinoona zvekare kuti kuno urombo kuAfrica kwakawanda foreign aid inoiswa nenyika dzeAmerica yakawanda chaizvo. Tinoona zvekare kuti urombo ihwo kunoenderana kushaikwa kwamabasa. Makambani eAmerica anoinda kunoisa mabhizinesi avo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushaikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata ndechekuti isu kuAfrica tinogoshora. Tashora kudero hapana chatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai? Saka zvinoitika ndozvokuti munhu unenge achikupa maringa vechikwereti unenge
avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia iri kurwisa mauto ayo zvakasimba mudunhu reDonetsk ichishandisa mauto epasi neemuchadenga kurwisa makamba ayo emauto. Mauto eBritain ari kupomerawo Russia mhosva yekushandisa zvimbambaira mudunhu reDonbas zvinonzi zvinogona kukonzera njodzi huru kuvanhuwo zvavo. Ukraine inoti iri kurwisa Russia mumadhorobha akawanda uye yamanikidza mauto eRussia kudududza mune mamwe. Zvichakadaro, weWorld Bank nehurumende yeAmerica vati vari kuwedzera rubatsiro rwuri kupiwa kuUkraine, World Bank ichiti ichabatsira munyaya dzezveutano. Mari dzevanhu dzemudyandigere nekubatsira vanhu vari kutambura nekuda kwehondo iyi uye mari iyi ichabva kuAmerica, bhanga iri richiona kuti yashandiswa zvakanaka. America inoti ichatumira zvimwe zvombo kuUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisa kubatsira dunhu reKentucky iro rakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mafashamu aya akauraya vanhu 30 nevasere ndokusiya vamwe vasina pekugara. VaBiden vakatiwo vanofunga kuti mutemo wavo uchangotambirwa wezvemamiriro ekunze uchabatsira. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akasira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo muTuli Ncube mwedzi wapera pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. But ine mhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu, handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6. Inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma 2.5 tichienda kumberi, nokuti redu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko avowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Ndati tarisire ine vimbo yakakura asiadhoni tichizokwanisa kusvika pa 4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa 4.6%, asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tiri kuswedera ne pa 4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirawo kuti pamwe tenshotara zvekuma 3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika, mamwe matano nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu, asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvina bhizimusi vari nhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
mukuru wenyika ndizvo chaizvo, nekuti takatarisa kumining ikoko tiri kuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yeZimbabwe inoramba ichienderera mberi, nekuti ikonomi yeZimbabwe yakasabatwa nekurima nezvekuchera. Izvo zvinhu izvozvi zviri zviviri zvikange zvichisumuka semasumukira azviri kuita, ikonomi inotogurwa even maybe ne 5% todarika, nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete, hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopomera mhosva, kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisati tanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi, uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana muupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest, mangwana yomuka yatadzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Saka panoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe muonera pamwe chuma chomudzukuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa Zesa ichizivisa vemigodhi kuti vachange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyange hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi harisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kuramwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata. Chirongwa cheve chidiki chedzi connection na 8 PM tiri kutaura nevechidiki nezvezuva rekucherechedza mabasa emauto kana kuti Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Edu yapera rikai tumbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume votyora kodzero dzevanhu. Zvizvarwa zveKenya zvinovhota musarudzo dzanzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku izika